Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri gumiguru 11 2016. Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kugadzirira kutenga mishina kana kuti yanengati equipment yatichashandisa muchirongwa ichocho chatiri kuti biometric voter registration. Mari yacho ndingati yekutenga mishina iye zvino inenge yatiunganei nekuti tiri kubatsirana naivo vamataura veUnited Nations Development Program.
Sachigaro wezeki amairita makarau wanotibokarawo rawana mari yekutenga mishina yekuvhotesa vanhu. Vamwe vemapato ezvematengerwo enyika votambira urongwa hwekunyoresa vanhu patsva pagwaro revavhoti pachishandiswa nzira dzechizvino-zvino kana kuti biometric voters roll. Bato rezanu PF rodzinga vamwe vagari vekumasvingo vari pashowground mugadziriro yaro yemusangano waro wepagore. Sangano reWFP robatsira mamwe madzimai angaokundikana kurapwa nenyaya yenzara kumashonaland west. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti boka rawo rakawana mari yekutenga mishina inodiwa mukunyoresa vanhu kuti vavhote pachishandiswa nzira dzebiometric. Amai makarau vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kunge vave nezvavanoshandisa izvi panotanga gore rinouya. Nezuro Zeki yakazivisa kuti yakatotanga hurongwa hwekunyora gwaro revavhoti idzva richashandiswa richitsiva riripo. Ezvo zvinotevera musangano wakaitwa neZEC nemapato ezvematongerwo enyika ichiazivisa nezveurongwa uhu. Amai makarau vakaudzawo musangano uyu kuti vanhu vose vanoda kuvhota musarudzo dza2018 vanofanirwa kunge mazita avo ave kuwanikwa mugwaro idzva iro ravakati richange richishanda chete panzvimbo yekuvhotera yakanyoreswa nemunhu kana kuti polling station based. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Chirongwa chekunyoresa vanhu patsva kuti vavhote hachisati chanyatsotanga. Iye zvino tiri kugadzirira kuti chirongwa ichocho chitange. Tiri kugadzirira kutenga mishina kana kuti yanengati equipment yatichashandisa muchirongwa ichocho chatiri kuti biometric voter registration. Pane mishina yatinoda ichatora mapicture evanhu, ichatora mafingerprints evanhu ayatichazoisa pavoters roll. Tirikufungidzira isu kuti tikakwanisa kuita zvese zvinodiwa zvatinoshandisa izvozvo tinofanirwa kunge taanazvo kutanga kwegore nana January February 2017 tichibva tazopinda mukunyoresa vanhu nana March April gore rinouya.
Michina iyi iri kubva kupi uye munoda mari yakawanda zvakadii kuti mutenge zvinokwandira nyika yose?
Mishina iyi hatisati taziva kuti iri kubva kupi. Sezvamunoziva kana tichitenga zvinhu zvakadai tinoita yatinoti tendering process, patichanyo kumbira vanofunga kuti vane mishina yatiri kuda kuti vakwikwidzane tozotora uyo anenge abuda mumakwikwi wayo kuti ndiye watinozopa contract yekuti atipe mishina iyoyo.
Mari yacho iripo here? Nekuti tinomboona kuti mari inoshomeka, asi tichimbonzwawo vamwe vakaita sana United Nations vachiti vanogona kubatsira ndokunge vakumbirwa.
Mari yacho ndingati yekutenga mishina iye zvino inenge yatiunganei nekuti tiri kubatsirana naivo vamataura veUnited Nations Development Program.
Saka iko zvino hapana munhu ari kunyoreswa?
Iko zvino tiri kunyoresa vanhu, asi tichiri kushandisa mashandisiro aya ataita muna 2018. Haasiriwo mashandisiro atoda kuzoita kana kusvika mukwikwidzo ya 2018.
Avanga vari sashigaro wezeki, amairita makarau, vari parunare muharare na Blessing Zulu wa Studio 7. Tabato omutauriri we MDCT vao Betugutu, avanoti bato ravo, rinoona sekunge urongwa wekuti pave negwaro idzva wakanakira nyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nyaya yezeki mukutaura inenge nyaya yakanaka. Asi mukuita tinoziva kuti zeki ine dambudziko. Dambudziko rokutanga ndere mari. Nokuti vezeki havasati vanatsobuda pachena chaizvo chaizvo kuti mari chaiyo inodiwa kuti paitwe voter registration iyoyi kana kuti biometric voters registration. Panodiwa mari yakati oh. Panodiwa mamiriyoni anosvika iwo 53 million United States dollars kuti paitwe brand new kana kuti biometric voter registration yokutanga panyuwani.
Paneo nyaya yekuti mitemo ine chekuita nesarudzo yanga isati yavandudzwa kana kualainwa. Zvakabatwawo sei nyaya iyoyo?
Sokuziva kwandinoita jonga mai Makarau, Justice Makarau, vanova ndivo chairperson vezeki. Vakabva vati mapato ezvematongerwo enyika ngavagadzirisire tingangoti muchirungu rinonzi a legal brief kana kuti gwaro rinotaura nezvemutemo kuti mitemo yose yatinoda kuti ivandudzwe ndeipi. Saka pari zvino mapato ezvematongerwo enyika vatori chimbi chimbi tiri chimbi chimbi kugadzirisa legal brief yacho iyoyo. Tina vamwewo vanyanzvi dzichatibatsira anangangonzi muchirungu matechnical experts.
Avanga vari mutauriri weMDCT vao Betugutu vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo mutauriri weNCA vamadhoki Chivasa avanoti bato ravo rinoona seurongwa hwakanaka hwekuti pave negwaro idzva sezvo riripo rakasviba.
Izvi bato reNCA tikuti urongwa urongwa uchauri kuda kuunzwa muZimbabwe. Saka chatinokoshesa chataiudza vezeki ndechekuti vanopa vangutaura neveruzhinji kuti vanzwe kuti veruzhinji vari kutichina zvezvo. Asi chazvakanakira ndechekuti voters roll ranga ragara riripo. Ranga risingafadzi vakawanda nenyaya yekutiwo avo even vamwe vanowanikwa vachinzi vakatofa kudhara vanga varipo pavoters roll. Saka tonasa kuti zvine zvazvinokwanisa kubatsira zvakafano tanga kuita new voters roll. Zvinoreva kuti hatizowani vamwe vanhu vanga vagara chinyonzi vanenge varipo ivasisipo vari pavoters roll. Saka ndozvimwe zvezvimwe zvazvakanakira. Asi panokwanisa kuwanikwawo zvimwe zvazvakashatira. Saka ndofunga kuti isusu semusangano wenzi zviri kuti nyaya iyi zvakanakira kuti vana vezimbabwe vese ngatitenderanei tione kuti ndezvipi zvazvakanakira ndezvipi zvazvakashatira tozoona kuti isusu zvinoita here kuti tigoshandisa biometric yacho.
Tichiona nenguva yasara yekuti sarudzo dziitwe muna 2018 munoona here paine nguva yekuti zvose zvamuri kukurudzira izviitwe?
Ya nguva chaichai hapasina tikatarisa sarudzo dza2018 zvitori sarudzo dzatosvika dzatosarudzwa nemamanzi chaiwo chaiwo katingoringa gore rinouya chete. Saka ndofunga kuti nguva ndiyo inenge iri shoma. Asi kunyange nguva iri shoma hatikurudziri kuti zeki ingokaruka yatozoita zvinhu izvi isati yanzwisisa kuti ruzhinji rwezimbabwe ruri kuti chii panyaya. Ndozvakanyanya kukosha, tofanwa kufamba tichiwirirana.
Avanga vari mutauriri weNCA vamadhoki Chivasa vari parunare kuvulawayo neStudio 7. Asi mutauriri weMDC inotungamirwa naprofesa Walsh Mancube vakurawo nechihwai vanoti bato ravo haritambiri gwaro idzvairi kana richishandisa urongwa hwebiometric.
Panyaya yevoter registration process iri kutaurwa nevezeki, chokutanga somusangano hatibvumirani nenyaya yebiometric. Chechipiri, ise hedu tinobvumirana nenyaya yepolling station badge senzira yokuzama kuita kuti pasazova nezvituhwani zvinouya mangwana zvichivhota zvichibva kune mamwe matunhu. Chinotsuwisa ndechokuti nyaya yebiometric hatina kunge takabvumirana semastakeholders kuti ngatiinde kubiometric. Zvinhu zvisina gutsa ruzhinji mukati, tinopokana nayo nzira iyoyo yavari kuda kushandisa bhozi vari kuimposa papiri.
Zvii zvamakaudzawo zeki pamusoro pemaonero enyuwa?
Isu takataurira zeki ende tinogara tichitaurira zeki nyaya yekuti munhu anofanira kuuya nechitupa chake papolling station yake iyoyo ouya ovhota. Iri nyaya yekuti vanhu vezano vanozouya vachirova vanhu vachiita sei, izvozvo igaro ziva kuti amai mukadzi wababa zano ichatozviita. Asi vana vezimbabwe vakagadzirira kufira nyika ino nokuti havadi kudarika 2018 vana vamugabe muofisi.
Tinozwa Zeki kuti iri kutoenderera mberi neurongwa iwo hwekugadzira voters roll itsva, imi muchiti hamuidi.
Isu tiri kuti zvebiometric ndo zvatiri kuti hatina kubvumirana. Voters roll isina zvitunha nezvimwe zvese, yakakliniwa yakachena tinoida, asi hatisi kubvumirana nenyaya yesystem yavari kuda kuintroducea yekuti biometric.
Vanga vari mutauriri weMDC inotungamirwa naProfesa Walshman Ncube, vakurawo nechihwai vari parunhare muHarare neStudio 7. Muri dzinodarika makumi matatu kumasvingo dziri kutsutsumwa zvikuru nedanho rotorwa nebato riri kutonga rezano PF rekungodzibvisa padzigere pedyo neshowground. Vanhu ava vanonzi vari kumbotamiswa kuti vasakanganise bato iri kana roita musangano waro wepagore muna zviita. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vakanzi vambobuda mudzimba dzavanogara mwedzi unouya kuitira kuti ZANU-PF ichitanga kugadzisa nzvimbo iyi isati yaita musangano wayo uye ichiitira kuti ichengetedze mutungamiriri wenyika Varobert Mugabe pamwe chete nevamwe vakuru vehurumende. Mumwe ari kunzi ambobva ndevastede Mujinga, avo vanoti havana kwekuendesa mhuri yavo kwemwedzi wose sezvo vasina mari yekurodja.
Nyaya iri kuitika ndeyekuti panapa tinogara makangoda kufanana nemukomboni. Zvidzimba zvepanapa zvakatichipira isu, nekuti isu tiri mavhenda tinongoti makuseni tichimuka totomhanya kutaura. Zvino iko zvino nyaya yotaurwa yekuti timbobuda kuitira kuti vamwe vambozoita musangano here, kuda nokuti kwai vakuru vanouya here, hatichahwisisi nekuti isu totodzokera mustriti, nokuti kuti tinde murokesheni macho mari yekunobhadhara rokesheni hatina.
Vamwe vari kumbotamiswa vanhu vanoshandira makambani akasiyana-siyana anoratidza zvemugore roga roga pashowground apa. Vamwe amai vanoda kudaidzwa nekuti mai zviko vanoti vari kushushikana kuti vari kumbodzikwa apo mvura inenge yonaya.
Zviri kutishungurudza zvisingaiti kuti mashoko avataura ekuti timbobuda mudzimba dzatiri kugara. Hatizivi kuti tichatangira papi, tichaendepi, uye vana vandinavo ndotoshaya kuti vachaita sei kuti vaende kuzvikoro.
Mumwe mugari wepanzvimbo iyi aramba kudomwa zita rake nekutyira upenyu hwake anoti anofunga kuti dzimba dzavo dzichange dzichigarwa nevatsigiri vezanupiyo vasingakwanisi kunobhadhara mari dzemahotera.
Isu tatoshamisikawo tichitonzi tibvewo panapa nenyaya yesekuriti yevakuru apa. Izvo hatinewo chokuitawo nenyaya dzesekuriti, hatisiwo threat.
ZANU-PF inoti inotarisira vatsigiri vakawanda kuuya kumusangano uyu, uye bato iri rakatotanga kupemha mari kuvanhu nemakambani ehurumende pamwe chete neakazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Linda Masarira vanoti vakaburiswa muchipatara nezuro uye vave kutotarisira kutanga mabasa avo ekuratidzira. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Masarira.
Ndakasimba kunge njanji, ndapora, ndakaburiswa muchipatara nezuro makuseni, ende takutoda kuramba tichienderera mberi nekuratidzira kutiwo atasvika panguva ino yekuti taakuungana zvakare semaitv kuti onesane kuti tofamba sei tisambe tichiratidzira kuti taakudawo kusunungurwa sevana vezimbabwe.
Tichiona kuti nhasi izuva rekuremekedza kodzero dzemwanasikana, mazwi api amungada kupakura pazuva iro rino? Tichiona kuti munorwirawo kodzero dzevanhu dzinosanganisira dzemwanasikana.
Mazwi andingada kupa semuri wekodzero dzevanasikana ndezvekuti vanasikana ngavasanyarare kana vachibatwa zvakaipa sekubatwa chibharo, kurohwa, kushandiswa mumabasa asina kumira kwazvo. Nekuti pane nguva yandakaona panguva inandiri kuchikuru dzisinal prison paiva nevamwe vasikana vechidiki vari kuma 1920 vaive vakasungwa kunzi vaibatira mbavha kuba motokari nezvo zvakadaro daro. Tare tichakurudzira vasikana vave muno muZimbabwe kuti musafuririke kuti mabasa asakarurama nekuoma kwakaita zvinhu. Ngatibatanei chinhu kamwe chete, hurumende iri kuti tambudzi nesu tiri kugona kugara zvakanaka.
Avanga vari muzvare Linda Masarira, mutungamiri wesangano reWomen in Politics Alliance, vachitaura naMavlas Mhlanganya weStudio 7 vari muHarare. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rakapa zvekudya kumadzimai ane chirwere chekutsemuka dundira kana kuti obstetric fistula akamirira kuvhiyiwa pachipatara chemuchinoyi sezvo vamwe vavo vanga votadza kuvhiyiwa nekuda kwenzara. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apo vaiga muchidzwa upfu mafuta pamwe nebinzi navaediro mutungamiri weWFP munyika munyarikani upachiitiko ichi vawenzera senyama yaro vanoti zvekudya zvavakapiwa zvichaita kuti madzimai ave nemuviri wakasimba vasati vavhiyiwa kugadzirisa chirwere chekutsemuka dundira icho chinoita kuti vaburitse weti vasingazive. Izvi zvinotsigirwa namuzvari Fortune Mabandi veWomen in Health Alliance avo vanoti madzimai vanga vodzoserwa kumba vasina kuvhiyiwa nekuda kwekushaya chikafu chakakwana chinovaka muviri. Muzvare Mabandi vanoti zvekudya zvavakapiwa zvichaitawo kuti madzimai asimbe nekukurumidza kana vachinge vavhiyiwa.
Asi kuwana chikafu kwataita kuchabatsira madzimai kuti asimbe muviri vakurumidza vava vachipora maoperation avakaitwa.
Vanyama yaro vanoti pane hurongwa hwekuti madzimai anenge avhiyiwa apiwe zvekudya kwemwedzi mitanhatu kusvika pagore kuti vadzoreredzerwe utano hwavo. Amai Rosemary Beza vakarapwa mushure mekuvhiwa varwara kwemakore makumi maviri vanoti vanofara nekurapwa kwavo pamwe nezvekudya zvavakapiwa. Madzimai akawanda anotsemuka dundira munguva dzekubatsirwa. Madzimai echidiki vanoroorwa nguva yavo isati yakwana ndivo vakawanda vanowirwa nedambudziko iri. Pari zvino madzimai anosvika mazana maviri nemakumi mana neumwe vakarapwa pasi pechirongwa chemakore mashanu chakatanga muna Nyamavhuvhu 2015 uye chichapera muna 2020. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti chiri kukonzera kuti vanhu vakawanda vanyanyoita muviri wakakura inyaya yekudya zvinhu zvine tsvigiri. Ongororo yakaitwa nesangano iri inoratidza kuti vanhu vatatu pagumi pasi rose vane miviri yakakurisa. WHO inotiwo vana vadiki vanodarika mamiriyoni makumi mana nemaviri vane miviri yakakurisa zvisingaenderane nemazera avo. Sangano iri riri kukurudzira vanhu kuti vasadya shuga yakawandisa. Nyaya yemafashamu yemvura inonzi ichiri dambudziko kumabuda zuva kweAmerica uye huwandu hwevanhu vari kufa huri kuramba huchikwira kuzvitsuwa zveCaribbean nekuda kwedutu mupengo rinonzi Matthew. Huwandu hwevanhu vafa hunonzi huri pakati pemazana mana nechiuru chimwe chete. Zvinhu munyika zvinonzi zvaita manyama amire nerongo sezvo makambani anotenga mafuta edzimotokari ari kuti ari kutadza kuwana mari kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Mutoro wedu wenhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rezvemhando dzemoto vaPaterson Mbiriri
vanoti hurumende iri kuita chipatapata kuedza kugadzirisa dambudziko iri kuti munyika musaite dambudziko rekushemeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Izvi kumwana weZimbabwe inenge yave nhamo yechikwepa kuti uku chakarumwa uku chinotsva. Pari zvino vanhu vari kuswera vakamira mumitsetse vachitsvaga mari mumabhanga. Asi nhengo yeZANU-PF inomirira danga mvura chikanga mudare reparamende uye vaine mabhazi vaisawo mupfumi, vanoti vanhu vekumanikaland vanenge vangavogara havo vachienda kunotenga mafuta edzimotokari kuMozambique uko mutengo wacho unenge wakaderera.
Chiyokwamutareiko hatakaita dambudziko rako, but ndiri kuona most of the cross border vari kuya nefuel illegal across the border. Ndiri kuona mapurisa achisunga mavanhu vakawanda nevedzeuzinzafuel. KuMozambique fuel yeko iri kuita izvo 65 cents per litre. Mutare iri kuitika 128.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo, vanoti dambudziko iri rikasagadziriswa zvichaomera vemabhizimisi.
Mabhizimisi anogara kukanganisika zvakanyanyisika nekuti bhizinesi rinofamba nemafuta iwayo, kumuvha maraw materials, kumuvha maproducts agadziriswa kumafactory. Saka ichinhu chakakosha kune vebhizinesi.
Vakawanda vari kushamisikawo kuti sei Zimbabwe iri kutatarika nekushaya mafuta edzimotokari iyo ine kambani yemafuta enzimbe yeGreen Fuel iri kumanikaland. Vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vaElton Mangoma, avo vave kutungamira bato reRenewal Democrats of Zimbabwe, vanoti nyaya yehuori ndiyo iri kuita kuti zvinhu zvisafambe kuGreen Fuel.
Chirongwa cheGreen Fuel semuonera atakachiita kare chaivo chekuda kubira vanhu mari nekungoshungurudza vanhu kumamisha.
Ko chii chingaitwe nehurumende kuti dambudziko iri ripere? Vamangoma vanoti hurumende yavamugabe yaremerwa nemutoro wekutungamira nyika.
Dambudziko harisi rekungoti kunyaya yemafuta chete, idambudziko rapinda pamusana pekuti ZANU iri kutadza kubata basa renyika neikonomi. Mari yekunze yakatorwa nehurumende ichisenzesa mabasa ayo, ine yacho ichisenzeswa nana mugabe kufamba kwavanoita kuyawo.
Nyaya yekushomeka kwemafuta iyi hachisi chinhu chitsva muZimbabwe. Kubva mugore ra2000 pachiine kambani yehurumende yainzi Noxim, zvinhu zvainetsa zvichikonzerwa kunyanya nenyaya yehuori nekushomeka kwemari yekunze. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vanorwira kodzero dzevanasikana muZimbabwe nasi vabatana nepasi rose kucherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child. Zuva iri rakaparurwa nesangano reUnited Nations mugore ra2012 nechinangwa chekuburitsa pachena zvimhingamupinyi zviri kusangana nevanasikana, zvinosanganisira nyaya yekubatwa chibharo uye kushaya mari yedzidzo. Mumwe vanorwira kodzero dzevanasikana Muzvare Nyari Mashaya Mombe, avanotungamira sangano reTege Life International, vanoti zuva iri rakakosha zvikuru. Ngatinzwei hurukuru yavaita nanotungamiri Nkomo weStudio 7.
Ndinoti izuva rakanaka rekuti tinenge tichicherechedza kuti mwanasikana mwana ane matambudziko akasiyana nevamwe neumwe mwana vanakomana. Saka tinenge tichitaura isusu kuti zvinotifadza kuti titaure tigare pasi sezvatiri kutaitira izvozvo, tizvitaure kuti zvimwe zvinhu matambudziko ane mwanasikana matambudziko asingafaniri kunge anawo. Saka tichiona kuti tozvifambisa sei kuri mwanasikana wedu angewo ari pari nani ange asina matambudziko iwaya.
Ndezvipi zvimhingamupinyi zvamungati zvakatarisana nemwanasikana muZimbabwe?
Tinoti zvimhingamupinyi zvatagana tichingotaura nezvazvo inyaya dzekuti mwanasikana asienda kuchikoro, tichiona kuti vana vakawanda chose vari kunze kwechikoro. Nyangwe tichiziva zvedu kuti ministry yeeducation inoti vana ngavasadzingwe, asi kune vana mazviuru nezviuru zviri kunze kwechikoro. Tibve ipapo tichiona vana vakawanda vanasikana vakawanda vari kuroorwa vari vana vadiki, vamwe vacho vanozviendera kunoroorwa, vamwe vacho vanomanikidzwa kunoroorwa. Asi zvese izvi zvinobva mukuti dai mwanasikana ane mukana wekuenda kuchikoro uri pachena zvaigona kuti vana vese vange vari muchikoro. Hurumende yedu ichiona kuti vana vese vari muchikoro. Tabva panyaya dzekuroorwa kwemwanasikana kune nyaya dzemhirizhonga yatingati gender based violence dzinosanganisira nyaya dzekunhepwavo, nyaya dzekushungurudzwa pamwoyo, nyaya dzekushungurudzwa pabonde, zvakangosiyana siyana zvinosanganikwa nemwanasikana. Tingangoti achigara mumhuri kana kuti akaroorwa ari mwana mudiki zvichingoenda zvakadaro.
Muzvare Nyari, Mashaya Mombe vanorwira kodzero dzevanhu uye vanotungamira sangano rinoshanda nevanasikana reTege Life International vanga vachitaura parunhare muno muWashington DC namutungamiri Nkomo weStudio 7. Munhau dzemitambo. Mushure mekumboramba, veZimbabwe Cricket nhasi vabuda pachena kuti Heath Streak ndiye ave murayiridzi mutsva wechikwata chenyika chemaChevrons. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Streak uyo aimbove kapiteni wemaChevrons apiwa basa iri pamberi paAndy Blignott pamwe naPeter Kirsten naJustin Simmons veSouth Africa. Izvi zvabuditswa pachena nasachigaro weZimbabwe Cricket vatawengwa mukuhlani avo vativa paStreak uyo atotanga basa mutoro wekuona kuti Zimbabwe yabudirira kuenda kuWorld Cup yegore ra2019. Streak atora basa iri zvichitevera kudzingwa kwakaitwa Dave Watmore wekuAustralia muna chikumi. Mune chimwe chiitiko, Charles Manyuchi uyo ane bhande reWorld Boxing Council Walter World Silver nhasi asangana nevakafanobata chigaro chemutungamiri wehurumende vamupekezela mupoko mazuva matatu asati apinda munhandare kurwa naJose Augustin Ferrier wekuColombia. Ferrier nevese vari kurwa musi uyu vanga varipowo pachiitiko ichi. Gurukota rezvemutambo vamakosini Hlongwane vanoti vari kuedza nepese pavanogona kubatsira tsiva nemimwe mitambo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa nyaya yezuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Yekambo vanhu vatema kubva kuna Thomas Tafirenyika Mapfumo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, asi regai tikupei misoro yenhau dzanhasi. Sachigaro weboka reZEC amai Rita Makarau vanoti boka ravo rawana mari yekutenga mishina yekuvhotesa vanhu vachishandisa biometric. Bato reZANU PF rodzinga vamwe vagari vekumasvingo vari pashowground mugadziriro yaro yemusangano waro wepagore. Sangano reWorld Food Program robatsira mamwe madzimai angaokundikana kurapwa nenyaya yenzara kumashanaland west. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau mururimi rwendevele.